mutsamba yenyu nyuto iyi vatori mupando vakamirira TPC vati vamutori vakatyora mutemo wesarudzo nekuita mhirizhonga vachipomerwa mhosva yekuridza pfuti kunhengo dzavo dzeTPC dzaita musangano wadzo kubhikita vamupanduki vati
nhasi musi wa9 august 2023 sebato retripc taenda kuzive chine tsamba ine chinyuto chaenergy mutodi uyo akaridza pfuti pabarazano business center paida kuuya president advocate Nelson Chamisa. Takambozama kuendesa nyaya yacho kumapurisa asi takaona kuti hazvibatsiri hakati asungwa.
Bato retripc rinoti rakamhanharira vamutodi kumapurisa asi nyaya yakasendwa parutivi sezvo mupurisa aita nyaya yacho Constable Tapiwa Chiweshe vanonzi vakabviswa pavaishandira kubhikita vakaendeswa kumasvingo. Mutauriri wemapurisa Masvingo Inspector Kuda Kwacha Dewa vati vachabata mapurisa ebhikita kuti vanzwe kuti nyaya iyi yava papi.
Ndotoverifya zvamabvunzo akudai ndopo ndototanga kuchibvunza kuti zvakamira sei. Regai ndibvunze kubhikita kwacho.
Vamupanduki vati kana Zeki katadza kubata nyaya iyi nemazvo vataenda kumatare.
Asi zvirimo mubumbiro remutemo kuti kana kanichezvikaridza pfuti inofanira kusungwa toenda kumatare edzimhosva uye inofanira kudisqualifyiwa.
Mukuru weZeki kubhikita vamaxwell mashava vevatenda kuti vagamuchira tsamba iyi.
Just confirmed kuti asiya kuofisa kana tovauya nayo kwandiri kutraini zvenyu kwacho. Just want to check the code of the list. I will check kuti zvinoda response yangu kana zvinoda response from the legal division of the commission.
Chikamu 105 chemutemo wesarudzo kana kuti Electoral Act chinoti vanokwikwidza havabvumiri kuita mhirizhonga kana kutyidzira vanhu kuti vawane mavhoti uye mutongo wavo wakabatwa vanogona kumisa kukwikwidzwa musarudzo. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamutodi panyaya iyi sezvo nhare yavo yanga yakadzima asi vanogara vachiramba kuti vakaita mhirizhonga vachiti bato reTPC ndiro rakaita.
Petition yavo icharamba iri petition. Isu tisi tingadai takatotanga kunyora petition iyoyo nokuti vakatema mota dzedu. Vakaita mhirizhonga muconstituency vari kubvarura maposta edu. But takaramba takapfumbata maoko edu nokuti tinozviziva kuti zveelection izvizuva rimwe chete tabvapo taimuri imwe chete yeZimbabwe.
Zvichakadaro sangano rinorira kodzero dzevanhu recommunity tolerance reconciliation and development kana kuti COTRAD rati nyaya dzemhirizhonga dziri kuwedzera mudunhu remasvingo. Mukuru webasa musangano recotrad vazivanai muzorodzi vati kubva pakatarwa zuva resarudzo sangano ravo ranyora pasi nyaya dzemhirizhonga dzinodarika makumi matatu.
So far political violence report ratiri kurekodha isusu raakuzvidaridza 30 cases of political violence if not 40. Saka ndingangoti semusi wekutovhota chaivo chaivo intimidation necohesion zvinenge zvatonyanyisa. Then totarisa kutoona kuti vamwe vari kurohwa, toona kuti pane vamwe vari kutoramidzwa musangano. Hoona futi kuti kuti sarudzo dzichaitwa dzakachena panonesa.
COTRAD yati iri kuita zvirongwa zvekurudzira vanhu kuti vanovhota murunyararo kunyanya kumaruwa. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.